Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano the National Business Council of Zimbabwe, Stachigaro weJimas vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani ane mari dzavo kutenga chibage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvita gore rapfuura, asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende, sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizovapa chibage chekuti vagaye hupfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya isatu vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chinobva kune dzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei, asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira government ichipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu hunodyiwa nevazhinji hweroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu. Izvo zvinonzi neJimas hazvisi kuitika. Vamusarara vati uwandu hwehupfu hunodiwa pamwedzi hwawedzera nekuda kwekuti mutengo wezvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga hwakwira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masukati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zvehupfu hunosanganisira roller mill nehumwe. Pahupfu uhwu Jimas inogaya matani zviuru makumi masere kumwe uchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano reJimas riri pamakakatano nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora ekuamerica kuti ritenge gorosi. Komiti inotungamirwa navajustice meya wajajena inoti sangano reJimas rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera. Zvichakadai, mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vaKid Kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chatoda kuti tikurudzirewo zvakare kuhurumende kuti sesvamila zvavari kuti vane chibage chavo ivo chavo chavo chisine nechi neurongwa uyu vakurumidze kuti kamabuse figa position ya uti mari ingakozotengeswa hupfuwo so that vanhu vashaye vapiwa panguva yekusaya hupfu all the time.
Vakuza vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika pahunotengeswa senzira yekudzivirira uori. Zvichakadai, hurumende yazivisa kuti mutengo wehupfu hweroller mill wakwira kubva pamadhora makumi mashanu kusvika kumadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari, hurumende yati iri kutora matanho ekuti hupfu hwakachipa uhwu hunosvika kune vanokodzera, asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeJimas. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauri weJimas Pagarika ichaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nhaurira nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isu sigremilazasuti chino Zimbabwe ndechekuti takada chiita misangano nehurumende tanga titori mugwara iri kuita misangano nenyaya yemasubsidi. Zvinga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano muguta reHarare panimwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionesane kuti ichaiswa papi. Saka kana chiki taita misangano iwowo ndopachazokuzivisai kuti taurirana zvipi.
Hupfu zvikuru sei hweroller mill hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye hupfu uhwu hwari kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.